Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 2019 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kujohannesburg Sefontein kunoibva taurawa vanhu vatatu vasvisigwa muZimba.
Mune mamwe maguta muSouth Africa hamuna kumira zvakanaka nenyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvinonzi zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vochema-chema nekubvumidzwa kweZANU-PF kuita musangano muguta reHarare, asi MDC chirambidzwa kuratidzira. Meya weguta reChitungwiza orohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF mushure mekumisa basa munyori mukuru wedhorobha iri. Remangwana renhabvu munyika harina kumira zvakanaka sezvo vezvikwerete vachitenderera pamusoro peZifa semagora. Indwe mimwe emisore nao dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zvaita manyama amire nerongo kuSouth Africa uko kunonzi nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika kwaberekera ingwe sezvo zviri kurwiswa nevanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa vachinzi vabude munyika iye. Kuri kuchirwa kuti kune vanhu vafa uye midziyo yakawanda yaputswa kana kupiswa mumaguta akawanda kunyanya muguta reJohannesburg nemuDurban. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti nzvimbo dzakawanda dzaberekera ingwe.
Mirishonga iya yakanyanyisa zvatati tingambofungiri because yakatanga sevateereri zvavanoziva vhiki yapfuura muPretoria vachiti vari kutsvaka vanhu vanotengesa zvino madrugs. Ndokubva yaspreada yava kunana Johannesburg, kunana Jeppstone, maravastati vanhu vapisigwa zvunhu. KuJohannesburg Sefontein kunoibva taurawa vanhu vatatu vapisigwa muZimba.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Zvinaomera mushe munyika yeSouth Africa sekuti vanhu vanga vachifungidzira kuti zvitange zvichiitika kune vemarori chete, asi tiri kuona kuti zvaakutoitika nemunogara veruzhinji. Tiri kuona kuti vave kutotora zvinhu mumashops maforeigners. Joburg yanga iri batai murefu batai mupfupi, vachitora zvinhu zvese mumashopu kobva kwati Germiston area yeGermiston. Vanga taundi iroro rakatovharwa asi vanga vachipaza vachitora.
VaJuru vanotiwo vatyairi vemarori vakawanda vari parumananzombe.
Koti kuMpumalanga Marilane takawana maripoti aibva ku nemamembers yedu nengozi dzesangano redu vakadzikiswa mumarori vakati aiwa hatina vatikukuita katiwanze kuti mudzike mumarori. Kobva kwati chimwe chitiko chakaitika, rimwe rori rakadzingirirwa vakaripwanya vakakuvadza kutyairi ikoko kuMpumalanga ikoko. Kobva kwati kuDurban kwapiswa marori mairi.
Mumwe mutyairi wemarori ari chizvarwa cheZimbabwe vaRoni Mabororo vanoti vaswera vari pamba sezvo vari kutyira upenyu hwavo.
Nhasi hatina kukwanisa kushanda, hapana kana akwanisa kushanda, motikari dzanu dzakangomiswa. Vamwe vakwanisa vanga vachida kubudawo vachida kusenza, ndo vamwe vanga vakukandawo maupdates vachi taura kuti tapfurwa, chikupfurwa, please musauya kuno, musauya nenzira dzakati.
Tabvunza vamabororo kuti sei vari kurwiswa.
Zviri kutaurwa kuno zvimwe chete inoramba iri nyaya imwe chete iyoyo kuti maforeigners havachadi, havasi kuda maforeigners vagari vemuno, asi vanhu vari pamutemo kuti vange vachisenza muno.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuDurban, vaWhisper Ganya, vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari.
Zviri kuitika kuno kuDurban nekuJoburg, nhasi Blessing, hakuna kumira zvakanaka. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vemuno, vagari vemuno, muzvizvarwa zvemuno, havasi kufarira nyaya yekuti vavanoti foreign nationals kuva vanhu vanobva kune dzimwe nyika, vanorana mashops, vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana nevanodrive matrucks, vese ivavo vari kupomerwa nyaya yemhosva yekuti hanzi mabasa haasi kuwanika nenyaya yekuti maforeigners vakutora mabasa. Saka naizvozvo vari kupisa matrucks, mota dzese dzanzi famba nekuti dzese dzinge dzichifamba nemaforeigners anodrive vanobva kuZambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambique, ndio madrivers anenge arimo matruck iwavo ari kupisa. Kwozoti mashop ese anoshandwa nemaforeigners, saizvozvo anoonwa nemaforeigners ari kupiswa zvakare. Saka hatisi kufara nezviri kuitika izvi.
Vashumba vakurudzira vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kuti vapindire, sezvo zvinhu zvaita manyamamire nerongo muSouth Africa, uye hurumende yenyika iyi iri kukundikana kuchengetedza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika.
Saka ndinongoona sokuti dziri kuregererwa kazhinji nehurumende dzedu dzekuchamhembe kweAfrica kuti havasi kuita zviri enough. Mastatements wangu takamaona, ende sokutaura kwandakaita nezuro tinofara namastatements akapiwa neZimbabwe neZambia, asi zvavakuda kuti danho ravachatora rive rinoendiswa kusadhaki organ and defense, on defense and security, kana kuAfrican Union chaiko, because hatingarambi tichiuraigwa vanhu takatarira.
Mukuru wemapurisa muJohannesburg vaDavid Tembo vanyora padandemutande ravo retwitter kuti vanhu makumi mapfumbamwe vasungwa. Vati mapurisa ari kushora zvikuru mhirizhonga iyi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanonzi vanga vachitarisirwa kutaura nenyaya iyi manheru ano panhepfenyuro yeSABC, asi hatina kukwanisa kubata mutauriri wavo muzvare kuSela Diko. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Bato reZANU-PF rinoti riri kuita musangano mukuru kuNational Sports Stadium muHarare nemusi wechina wekutsigira danho reSADC rekukurudzira nyika dzekumawirira kuti dzibvise zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe. Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF, Dr. Obert Mpofu, vanoti kunyange hazvo bato ravo riri iro rakaronga musangano uyu, vari kukoka munhu wese zvisinei nekuti ndevebato ripi, sezvo zvirango izvi zviri kukanganisa munhu wese.
Not much to say. It's a solidarity rally which the party has organized, and I think it will be a national event where the president will preside over issues that have taken place.
Musangano wakarongwa nebato uye uchange uri wenyika yose, apo mutungamiri wenyika vachataura pamusoro pezvakatora nzvimbo kumusangano weSADC Summit kuDar es Salaam, uko Zimbabwe yakatsigirwa nevatungamiri wedzimwe nyika panyaya yezvirango.
So this is really to show recognition to that decision which was taken in Dar es Salaam last week on the sanctions.
vachipindura mubvunzo wekuti sei vasiri kuita zviri kukurudzirwa neAmerica pamwe neEuropean Union zvekuremekedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango zvibviswe. Dr. Mpofu vanoti sebato riri kutonga vari kuita zvose zviri kukurudzirwa uye zviri kudiwa, asi vanoti vanochengetedza mutemo havangarambi vakapeta maoko vanopikisa vachiratidzira pamwe nekutyora mutemo.
No, we are doing that. You know, you find most of the issues that are being tackled by, you know, our detractors have to do with the activity.
Tiri kuita saizvozvo, asi unoona kuti kune manyepa ari kuitwa nevanopikisa vanoramba vachiratidzira. Saka unotarisira kuti mauto angaramba akapeta maoko here?
And expect the security forces to fold their hands and do nothing about it.
Panyaya yekuti mutemo wekubvumidza misangano uri kushandiswa pachitariswa kuti munhu abuda mbamani, Dr. Mpofu anoti bato ravo rezano PF rinozivikanwa nekuita misangano yaro murunyararo kana zvichienzaniswa nebato rinopikisa reMDC iro rakarambidzwa nemapurisa kuratidzira munyika yose richinzi rinoita mhirizhonga. Vanoti vanga vasati vave noruzivo kana mapurisa anga atabvumidza musangano wavo uyu kuti uenderere mberi, asi vachiti vanochengetedza runyararo vachange vachiona kuti musangano wavo waitwa murunyararo.
I don't know whether the police have already permitted that, but we are assuring the nation that I'm the secretary of the party. We are assuring people that this will be a national event, very peaceful indeed, which will be presided over by none other than His Excellency, the president of our party, Comrade E.B. Mnangagwa.
Handizivi kana mapurisa apa mvuma, asi tiri kuzivisa veruzhinji kuti ini semunyori wemusangano ndiri kuimbisa vanhu kuti uyu unenge uri musangano wenyika yose unenge uchiitehwa murunyararo uchitungamirwa naivo Mbune, mutungamiri webato redu, Comrade E.D. Mnangagwa.
Mutungamiri wezano PF uyu ari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi ndo vachave mutauriri mukuru pamusangano uyu vachipa zvakabuda kumusangano weSADC Summit kuTanzania. SADC inonzi iri kushandawo neAfrican Union kuti zvirango izvi zvibviswe zvekuti African Union iri kutarisirwa kusvitsa zviri pamutemo chikumbiro chekuti zvirango zvibviswe pachaitwa musangano wechimakumi manomwe neina weUnited Nations General Assembly mukupera kwemwedzi uno. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Pesai Ruhanya, vanoti zvinokatyamadza kuti munyika muri kushandiswa mutemo pachitariswa kuti munhu abuda mbamani, sezvo MDC yakarambidzwa kuita musangano asi ZANU-PF haitombodi kutanga yazivisa mapurisa.
Zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwebvuta ruzhinji. Zvinoratidza kuti munyika mune animal farm type of rule yekuti all animals are equal, but some animals are more equal than others. Izvezvo zvinoita kuti kana vanhu vangaita bhizinesi neZimbabwe vasauya nekuti vanoziva kuti munyika hamuna rule of law. Asi izvo hazvitishamisi ende hazvitidzisi nekuti mutungamiri wenyika chaiye weZANU vaMnangagwa vanobuda vachitaura kuti ZANU-PF is the police, ZANU-PF is the army, ZANU-PF is the air force, ZANU-PF is the coast. Munyika mune dambudziko guru recorruption inowanikwa kunasa, inowanikwa kunana zinhara, inowanikwa kukomanda agriculture. Handitata muku vanhu vezanupiefu vachiti tinodavika demonstration yekuti tibvise zvimwe izvezvo. Iwayo masanctions anoteiswa nevatungamiri vezanu nevanhu vavo vanopa munyika zvinoita kuti upfumi hwenyika husaenda mberi. MuZimbabwe dambudziko romurimo nere government and legitimacy, corruption of the political and decomposition of the political, no problem in Zimbabwe. Yellowlessness and unity.
Asika, Dr. Ruhanya, ZANU-PF iri kuti musiyano wayo neMDC ndewekuti pavanonga vachiita misangano yavo kana kuratidzira havaite mhirizhonga kupedzisira wapwanya zvitoro, kurova vanhu nekuparadza midziyo, ndosaka vachipiwa mvumo nemapurisa yekuti varatidzire.
Aiwa, mademonstration akaitwa neMDC atinoziva kubva vatangirai varipo, rune vatangirai varipo, kusvika ke zvino vachamisa vachitungamira kuti MDC. Hapana demonstration yakamboshedzwa neMDC yakacha violence. Mukatarira kana Mohlande report after violence yomuna August 2018 yaitika, inoratidza kuti vanhu vakanga vachiita violence nokuponda vanhu nokuuraya vanhu, masoja, mapurisa nevatori. Hapana kana munhu one MDC ZANU ndochibata, ndodzinza, ndotetebhuru reviolence nomutimbi.
Asi tingaona here musangano wezano PF wekutsigira danho resadiki uyu uchizoita kuti nyika dzekumawirira dzakaisa zvirango izvi dzinge dzichinja mafungiro.
Chinoita kuti kana inivo zvangu somuzvarwa sechizvarwa cheZimbabwe ndichinje maonero angu kana maitiro angu neutongi hwezanu, ndokunge zanu yadzosa nyika kudemocratic legitimacy, yatadza kurova kuponda vanhu munyika macha rule of law, munyika musina impunity. Munoona tinoita kuti muZimbabwe murave kune violence inyaya yekuti vanhu vai vanoponda vanhu, vanhu vai vanoita violence havamisi pamatare edzimhosva vachitongwa.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa, Dr. Pesai Ruhanya vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Meya wedhorobha reChitungwiza Valavumo Maiko vanonzi varohwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezano PF pamahofisi avo zvichitevera kumbomisa basa kwavaita town clerk wedhorobha iri vaGeorge Makunde. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi pamahofisi ekanzuro yeChitungwiza nhasi, apo vechidiki vasvikoro vava Maiko, mutevedzeri wameya wedhorobha vaMusa Makweza vaudza Studio 7 kuti vaMaiko vaendeswa kuchipatara zvitevera kurohwa kwavaitwa uku. Mapurisa emuno muChitungwiza anonzi asungawo vechidiki vezanu PF vaviri zvitevera mhirizhonga iyi.
Tisiya bvada ezama youth auya kapfeka rigari yaezanu PF ndokubva varova meya. Zvokuti meya vatokuvara shoulder, izvo zvokutaura kwandiri kuita kudai vari muchipatara.
VaMakweza vati vaMakunde havasi kufambisa basa ravo zvakanaka mukanzuru, uye havasi kuuya kubasa sezvavanotarisirwa kuti vange vachiita.
TC havasi kuuya kubasa, vanouya katatu chete pamwedzi. Kana vauya futi vanongoita 2 hours, 3 hours vari pabasa vobva vatodzokera. Nenyaya yekuti vaite divulge madocuments anenge achidiwa nekanzo, kuti vauye nemadocuments anenge achidiwa nekanzo, but ivo vari kundikana izvozvo. Saka kanzuro yaona zvakakodzera kuti TC vambomira basa vachiferefetwa kuti sei vasiri kuya kubasa, uyezve sei madocuments atendichira kuti aunge aripo pamberi pekanzuro, sei achitadza kuya nawo nenguva kuti kanzuro yedu ifambirire mberi, uyezve kuti sei zveTC pane nyaya iripo service delivery, kuti sei service delivery yemuChitungwiza isiri kubudirira ichiramba ingori panhu pamwe chete. Saka isusu manje nokuona kuti vashandi havasi kutambira futi, kuti sei vasaende vachitadza kudi kutambira. Saka semakanzera sitaona zvakakodzera kuti TC vasamonwe kwavambosaspendwa timboongorora kuti chikonzero chii chinoita kuti zvinhu izvo zvitadze kudi kubudirira mamwe maguta achidi achizvikwanisa.
Zvinonziwo mapurisa anorwisa mvonga mupopoto ndiwo azomisa mhirizhonga yanga ichiitika iyi. Mumwe mushandi wekanzuro aramba kudongwa nezita audza Studio 7 kuti mahofisi ekanzuro pamwe nemahofisi ehurumende anotorerwa zvitupa, ayo akabata nemahofisi ekanzuro, azoswera akavharwa pasisina basa riri kuitwa mushure mekunge mapurisa adzinga vanhu vese pamahofisi aya.
Isusu zvangoitika tinoshandawo pakanzuro. Kwangu tango parika toone mayouth ezanu PF vanga vazere mukapaki vanga vakapfeka hembe nguo dzezanu PF dzaka matisheti nehembe dzakasonwa dzemaZambia. Asi pakari paya tazova vati meya vaya kuzopa town clerk netsamba yesuspension, meya kwakubva vazorohwa ndimayouth aya anga ari kunzi anga adanwa nditown clerk. Asi tiri kungohwawo kuti meya vakuvara vazotakurwa ndivamwe vauya kuvatora. Kutaura kuno mapurisa azoya, tese tatobva pabasa kubva pasiya pakiwa pakangozarawo mapurisa. Isusu tabviswa hatichisipo, tatodzokera kumba hatitozivi kuti tinodzoka kumabasa rini.
Mumashoko kuvatori venhau, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDC vaLuke Tamborinyoka vati vaMakunde svondo rapera vakaronga dhende rekuti vaMaiko navaMakweza vasungwe mushure mekunge vanzwa runyore kuperwa kuti vainge vachida kumiswa basa nenyaya yehunhubu uye kusauya kubasa. VaTamborinyoka vati vakatenga nzvimbo zvisiri pamutemo ndivo vatsvaga marori anga akatakura vechidiki vanodarika zana vanofungidzirwa kuti ndevezanu PF kuzoita mhirizhonga. Mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nyaya iyi, asi vati bato ravo harikurudzire zvemhirizhonga uye vanoita zvemhirizhonga vanofanira kusungwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasati vave neruzivo nezvaitika kukanzuro yechitungwiza vakatigozodzoka kwavari. Vamakunde vatiwo vari kunenedzerwa mhosva dzavasina kupara vakatigozovabata mushure meawa imwe chete kuti vatipe divi ravo rizere, asi pataenda pamhepo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza. Ndini Thomas chiri pasi.
Mafuta ari kushandiswa nevanhukadzi kuti vatsvuke anonzi ari kukonzera zvirwere zvegomarara zvakasiyana siyana, izvo zviri kubva kuti nyanzvi munyaya dzeutano dzinetsekane zvikuru. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi inoshanda nesangano reCommunities Against Drug and Substance Abuse kana kuti CADASA vatawanda mafuta. Vanoti mafuta okutsvukisa ganda remunhu ratove dambudziko guru muZimbabwe, zvikuru kune vechidiki avo vanofunga kuti mukadzi ane ganda dema haana kunaka. Vamafuta vanoti mafuta okutsvukisa ganda haana kusiyana nembanje nezvimwe zvinodhaka, nokuti zvinovhiringidza utano zvokutokonzera kurasika kwepfungwa kana kutofa chaiko, nokuti zvini izvi zvinoparadza nhengo dzemukati memuviri memunhu. Vamafuta vanoti vakadzi vechidiki vazhinji vari kuzora mishonga inodhaka kuti vawedzere runako rwavo.
Disa nyaya vechidiki nevakadzi vechidiki vashanga kupinda muzimba vari kuda kutraya by all means kuvavarira kuti vavenge vari varambe vachiri vakanaka, vachida kutamba kuti varambe kusvikari vachionekerawo kune varume vavo, even kune vadikani vavo. So vakutry kuchizora zvatinoti zvisimadrugs. I know kuti hangasimadrugs kwavari, but vari vachiti mushonga yekuzora, mafuta ekuzora. But mafuta ekuzora aya isu tiri kuti isusu ari kukuvadza maskins edu zvakanyanya chaizvo, zvinozokonza kuti tivapave neskin cancer.
Vamafuta vanoti mishonga inonyanya kuzorwa nevakadzi inoti Epiderm, Kerolite, Lemonvate, Movate nediprozone inovhiringa maganda avo, zvokuti kana munhu akaitwa operation ganda rakadai rinonetsa kusoneredza nokuti rinenge raparadzwa nemishonga iyi.
Kune vana Epiderm variko, kune ana Movate, kune ana diprozone variko, kune ana Kerolite variko. Ndovanga mafuta acho ari kuzorwa nevechidiki nemadzimai nevasikana kuti vatsvuke, kuti vanakirire, but vasingazive kuti zvinozova kuwadza mangwana. Munhu wane skin cancer, munhu wane ganda rakaibva chaizvo, rekuti nyange ukaita operation kuti usone chakushaiko zvichatatishatangwa reko kuti usone wozi ganda rakutenge raibva saka.
Vamafuta vanoti nyanzvi dzeutano nevanhu vese vari munharaunda dzese kusanganisira mapurisa vanofanirwa kudzidzisa nekuchenjedzawo veruzhinji, zvikuru vechidiki, maererano nekuipa kwezvinodhaka izvi, nokuti idambudziko riri kukura chaizvo munyika.
So izvino zvokukura iproblemu iri kukura chaizvo, dambudziko riri kukura chaizvo munyika muno meZimbabwe, yekuti daita kwanisikana kuti isusu senharaunda ivhi nemapurisa namazvikokota tabatsirana kuti tidzidzise vanhu kuti zvakaipei kuzora zvinodhaka izvi.
Vamafuta vanoti vechidiki vanotenga zvinhu izvi mumikoto nokuti hazvibvumidzwe pamitemo, zvokuti idambudziko rateshekera munzvimbo dzakawanda.
Zvikuonwa zvino kune, of course, kune zvinhu zvanana bia izvo zvikuwanika mumastoro, nakune zvimwe zvisikuwanika mumastoro zvikuwanika mudzimba nemikoto, zvakafanana nambanje, zvakafanana nabhurongo, ana bhuronkili yavo, zvakafanana nemagaja cakes, zvakafanana nanyaope, zvinhu zvisikati zvisiri pamutemo.
Vamafuta vanoti hakuna kwatiri kuenda senyika kana dambudziko rezvinodhaka iri risina kugadziriswa pachine nguva, nokuti vechidiki ava ndivo vanhu vachashanda kumaindastri kana nyika iri kuda kuvandudza upfumi hwayo.
Ndo vamwe chitevana vatoriati vai kumabasa vachiende kumabasa kumaindastri, ndo vamwe chitevana vatoriati zvakare vadzi vaende kuzvikoro kudzidza, ndo vamwe chitevana zvakare vatoriati zvakare kuti vamwana vave madhokuta emangwana. But kana tisina kunge tagadza nyaya dzedambudziko iri redrug abuse panguva ino pazvichiri nani, ndoona sekuti upfumi hwenyika hucharamba huri tiripo kutamburira uno muzva muno mudai. Zvinhu izvi tikunga tikuzviignora, tisikwanisa kuzvigadzisa pachine nguva kudai.
Vamafuta vanoti Zimbabwe haina nzvimbo dzinorapwa kana kubatsira vanhu vakavhiringidzwa nezvinodhaka izvi, nokudaro vazhinji vanoguma vave kurwara nepfungwa kana kutofa nezvirwere zvegomarara nokuti zvinodhura kurapa.
Ya muno muzwa muno mutaka ti patina patimira pana kumira mushinda hatina kungwa tinoziva ba kupakatsikwa ne hurumende zvinobva kuti ndokunonda vanhu vanenge vanotora zvinoda kuti vabatsirikana hatina ba tutovara kuti nezvida government yaisawo mudhuri wekuti vanotora zvinoda vabatsirikane.
Nyanzvi munyaya yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health vaIgnatius Murambidzi vanoti zvipatara zvehurumende zvinorapa varwere vepfungwa zvinoti ngoma huru yekumasvingo nekuInguchene kuBulawayo zvakazarisisa nevarwere zvichinyanya kukonzerwawo nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka. Gurukuta rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanorwara nepfungwa muZimbabwe zvichikonzerwa kunyanya nevechidiki vari kunwa nekuputa zvinodhaka uye vanhu zviuru zvishanu vari kubatwawo nezvirwere zvemagomarara munyika pagore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheDynamos chatambidzwa chikwata cheHighlanders makundano echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Oyu ndiwo mumwe wemitambo mikuru miviri yabuda mubatanidzwa yezvikwata yechibuku Super Cup yaitwa nhasi masikati, mumwe wacho uchisanganisira Capes United neHarare City. Mitambo iyi iriko musi wa29 Gunyana. Dynamos neHighlanders dzine nhoroondo yakasimba yekukwikwidza, asi mubati wehomwe weDimbare vaWebster Marechera vanoti vachakunda mumutambo uyu.
Izvi tinototarisira zvaamirira ivo vetechnical team nemaplayers kuti vachiite basa ravo kuti vawane result inovafavorable kwavari nekumasupporta zvakare.
Makepekepe eCapes United ari kusangana neHarare City, iyo ichangobva kuvatorera murairidzi wavo Lloyd Chitembwe. Asi manager weCapes United vaShakespeare Chinogwenya vanoti oyo mutambo ndewevarairidzi vaviri Chitembwe wacho neakamutsiva Darlington Dodo.
Isi tirikutarisa kuwina Capes, tirikutarisa kuwina because Capes should always dominate Harare City vana vadika.
Mimwe mitambo iri kusanganisira Chicken Inn neManika Diamonds pamwe neZPC Kariba iri kusangana neHwange. Chikwata chichakunda pakati pemushowani neBulawayo Chiefs chichasangana neNgezi Platinum Stars Black Rhinos ichitamba nevachakunda pakati peYada neTel 1. Munyori mukuru weBlack Rhinos vaLieutenant Mabhinginye vanoti vari kuda kushandura matambiro avari kuita muleague kuisa kumukombe uyu kuti vakwanise kumirira nyika muCAF Confederation Cup gore rinouya.
Itori shuviro yedu yekuti dai taenda kumberi tasvika mufinal tatorawo mukombe kuti tidzokere kuRhinos ya 1984-87. Totoshuvira tichashanda kuti zviite saizvozvo.
Chikwata chichatora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika muCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kusagadzikana kuri muSouth Africa zvichitevera kushungurudzwa kuri kuitwa vatyairi vemagonyeti uye kuputswa kwezvitoro zvezvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mune mamwe maguta muSouth Africa hamuna kumira zvakanaka nenyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zvenyika iyi zvinonzi zviri kurwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vamwe vochema-chema nokubvumidzwa kweZANU-PF kuita musangano muguta reHarare, asi MDC ichirambidzwa kuratidzira. Meya wechitungwiza oro wane wanofungizura kuti vatsigirive Zano PF mushure mekumisa basa munyori mukuru weguta iri. Anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusemi na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.